Mudzimai wemutungamiri wenyika ndiye sachigaro weboka ramadzimai mubato reZANU-PF Women's League. Amai Mugabe ndiye akatungamirira kudzingwa kwevaimbova mutevedzeri wavaMugabe, amai Joyce Mujuru nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzakaita savaRaika Okonde. Munguva pfupi yapfuura pamusangano wevechidiki kuChinoyi, amai Mugabe wakashoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko, vari zvakare mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba.
Charamba, uri kupi Charamba? Charamba, Charamba, George, wewe, you are a prolific writer, iwewe George.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Rwanya, vanoti amai Mugabe vari kushandisa kuvekwawo mudzimai wemutungamiriri wenyika kuti vapindire munyaya dzehurumende.
Maurero angu ndekuti mai Mugabe vari kushanda pamwe chete nemurume wavo President Robert Mugabe, vachishanda vari chairperson weWomen's League yeZANU-PF, kuunganidza vanhu nokumobilaiza vanhu kuti vasapote mudzimai wavo. Asi dambudziko raitwa namai Mugabe nderokuti vari kubatanidza zvinhu zvokupati nezvinhu zvokuhurumende.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mudzidzi anoita zvidzidzo zvematongerwo enyika, vaSoul Mhindu. VaMhindu vati hapasisina kupatsanuka pakati pebato reZANU-PF nehurumende, izvo zvoita kuti amai Mugabe vapindire munyaya dzehurumende.
Zvava kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndezvokuti hapasisina kupatsanurwa pakati pebasa ramai Mugabe ravo reWomen's League nemabasa ehurumende.
Nhengo yeparamende yeBulawayo Metropolitan, vari nhengo yeMDC, amai Jasmine Tofa vati maitiro nehunhu hwaamai Mugabe hunoita kuti veruzhinji vasafarire utungamiriri hwevanhukadzi pamwe nekutya kupinza vanhukadzi pazvigaro.
Nzira yavari kuita inoita vanhu vabve valuza confidence, iri kutotitukisa semadzimai.
Amai Tofa anoti vanoona sekuti amai Mugabe vanodawo masimba ekutonga, vati zvazvina kuipa asi zvinofanirwa kuitwa negwara kwaro.
Mai Mugabe vari kuda kuti vatonge, mai Mugabe vari kuda vane presidential ambition, but it's not a bad thing. Vanofanirwa in my opinion, vanofanirwa kutevera process yepati yavo.
Asi amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare reSenate vakambodzawo Studio 7 kuti amai Mugabe vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro. Kunyange hazvo dindingwe richinaka richakweva rimwe, mumwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa, avo vave kupota vachikandirwa magobvu nematete namai Mugabe mazuva ano, vaimbofara chaizvo mazuva aidzingwa amai Mujuru mubato.
Handitakaya pano va top stopis pano ipo pano ndandigera apo ndakazipigwa na Madam Stop It, Comrade Stop It. Ndopatakavhurika tose kuti pane zvakawanda zvanga zvichiitika vazhinji tisingazivi, vazhinji vasingazivi, zvaizikamwa nevashomani. Ndopazvakagura rose ndokubuda pachena na Stop It, and vakazvita Stop It. Ndokuzozamara kana kuCongress havana kuzouya nokuti ndikureva Runight haana kuzouya kuCongress nokuti zvazvafumugwa zvose zvanga zvichiitika kuti chokwadi chokwadi kere yakadero yaida kuuraya presidendi, yaida kubvisa vaMugabe pachigaro vachitsigigwa naDidmas naRugare Gumbo.
Vaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJabulani Svanda vakadzingwa mubato reZANU-PF mushure mekutaura mashoko ekuti amai Mugabe ndivo vainge vava panyanga. Mashoko aya ari kutaurwawo pari zvino nemunyori mukuru wesangano iri, vaVictor Matema Danda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.